Vagari vataura nestudio 7 vanoti kushayikwa kwemvura munguva yeCovid 19 kuri kuvashungurudza sezvo vachikurudzirwa kuita utsanana nekugeza maoko nguva dzose kuita kuti chirwere ichi chisapararire. Kanzuri yakaisa chidzidziso ichi ichiti mushina wemagetsi unopomba mvura kubush street kudhamu remutiriki wakafa nekudaro dzimwe nzvimbo dzichange dzichisina mvura mudhorobha apo dambudziko iri rinenge richigadziriswa. Asi vagari vanoti nguva yatorwa nekugadzirisa dambudziko iri yakurisa sezvo vakatarisana nechirwere chinokundwa nekugara munhu achigeza maoko ake nguva dzose uye kuva neutsanana. Mumwe mugari wemusha wemucheke D vaedin magara vanoti vari kugara vachityira upenyu hwavo sezvo kudzivirira chirwere ichi kuchida mvura yakawanda iyo yava nevhiki isingauyi mudzimba dzavo.
Haisi vagari kuno kumucheke D hatisi kufara because bushmed kunga kunopambwa mvura kuti kunonzwa kuti hatirinanzi kunzi kune pambu yafa kana kuti chakati chafa asi tiushaya kuti varimbogadzirisa sei nekuti mari dziri kungobuda plus munguva ino yatirika zvinhuzvatumira mushe munguva yecovid apa mvura yotangawo kunetsawo futi saka handizivi kuti vada kuti zvanewo kuita sei zvigwere zvakadzinokwanisa kutowedzera kubva pacovid nawana nakolera ikoko bhozi mvura isu hatisukiwana 1 week tisarana mvura.
Mumwe mugari wekunyararo West vasepadzhanganire vanoti vari panguva yakaoma nekuti vave kutyira kubatira chirwere ichi kuchibhorani uko kunenge kune vanhu vakawandisa.
Isu sevagari vekuwest tatova nevhiki chai chai tisina mvura iyoyo ende iyo tikavabvunza vanongotaura zvekuti kune fauti iriko isu kwatida kutotya kutoenda kuzvibhorani nokuti kuzvibhorani kwacho tinondosvika kuya hakuna social distancing vanhu vanonga vangoita dutu totoda kubata covid. Isusu taichida kuti ticherewo mvura mudzimba dzedu taneta nekungoita basa rongonzi patika fauti patika fauti iko zvino kunoku kuti akugara zvisina kumbonaka veheutiwo wekukanzuro dai vatoonawo panyaya yemvura nokuti mvura ndinoita kuti ichikwanisawo kuzvishambidzawo tigare takachena nenyaya yecovid yakauya iyi. Saka isu tiri pamahwana.
Mukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari rematsvuku United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzare rumbidzai magurupira anoti kanzuri inofanira kugadzirisa dambudziko remushina uyu nekukurumidza.
Isu sebazi rinomirira vagari muno mumasvingo tiri kutodei kanzuri yedu yatenga mushini munyuwani pambi itsva yekuisa pabushmed pacho pane kuti nguva nenguva panogara pachinzi pafa vachigadzira especially munguva ino yatakasangana necorona kudai so tatasa necorona vanhu vari kuda mvura zvakaipa chaizvo kuti vanhu vange vachishayiwa mvura. Korona iri kuda kuti vanhu vange vane pekugeza maoko mvura inorana saka kana kusina mvura vari kupromota kupararira kwechirwere ichi.
Meya weguta remasvingo vakolen mabako vari kukurudzira vagari kuti vasabatire hura mumaoko sezvo vakatenga chinhu chakafa pamushina uyu kuitira kuti ushande.
Ichokwadi kuti mavhiki apera electric motor yedu yakanga yakafa saka takamboedza kuda kuigadzira but nokuda kwokuti zera rayo kuti yanga yagarisa yakura maengineer akarekomenda kuti aizoita kuti tichitenga imwe itsva nokuti iyi kugara kuti tii ikagadzirwa inogona kungozofa futi zvakare saka maengineer iko zvino ari pakati pokuifita. Tinotarisira kuti kupera kwezuva ranhasi kana kuti vhiki kana kuti mangwana inenge yagadzirika. Nzvimbo zhinji dzichatanga kuwana mvura yakakwana kutanga musi wesvondo. Nzvimbo dzacho dzakanyanya kuafektiwa inzvimbo dziya dzakavakirwa pakakwirira sekunana Runyararo West asi nzvimbo dziri pazasi kunana Rujeko nekunana Mutsveki vava vasina kunyanya kuafektiwa.
Asi vamwe vagari vanoti mushina uyu unogara uchipa gore roga roga nokudaro zviri nani kuti kanzuri itenge umwe mushina mutsva. Asi kanzuri inoti kuti itenge mumwe mushina panoda mari inosvika mamiriyoni 56 emadhora ekuamerica iyo yaisina. Ndakamira studio 7 masvingo jini Godwin Timba.